manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza maimiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore rogaroga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chekutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure einflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore iri rinotichienza tsina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Musadik, Zimbabwe district had the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawe iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyo tariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyo kwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyo kwirisisa muZimbabwe parinasi?
Zvokunyanya konzereswa nezvinhu zviviri. Chekutangisisa supply yechikafu ispaita kuti chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15%, ndo VAT iriri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi neraisi zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani Saka madhimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndinoita mukainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka navo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinclude nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderani, but zvinoenderana. But pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta ndadzokera kumba kuti because semai yangu pesen takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbo creata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda netsenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaizvo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi angakuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kunoze chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope, zvinenge shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton, and ihospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Zvinokutorwa mutoriro dombo kana kuti mvanje kwane sikanga sikandingopengesa vanhu zvokutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Komba kwaita kodeinya yakofmix, komba kwaita dori, kwane chinonzi tumbwa. Notinopfuma munhu anongonzi ade nhatumbwa. Ndo zvakadzara manje mune muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinai mukuru anga ari kuma72 theyoungest mwana watakabatira ngaine 12. Wombaona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murihapu, vane madigiri varimo murihapu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai about 400 kumusangano, amai vakakokwira pastage vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, and amai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa ane 2.5 months, nekuti munhu anga kungorarama sisachigaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru muno Mashonal and West Province natiri, because tiri kumoton kuti tivhure imwe rehab marocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo nemakanzi kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba so unongoona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumaplastic ingakaitwa mbanje chacho. Saka tida kuti tive nemodel yerehab ikonga iri panaka yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro, but it's cheapest muno muZimbabwe. Nekuti mamwe marehab ari kuma1000 chakuti 1600 1800 1500 chii. Chii chakamira tiri pa 800 yacho inenge ichimunhu aonekwe napsychiatrist aonekwa napsychologist kairi pasvondo social worker almost every day occupational therapist anomudzidzisa kuti kana wazobuda zvinenge tichizoita nezvinhu zvemabhizinisi kana kushanda kana kudzokera kuchikoro kana kuita madrivers license tine vanhu vakutora malicense vari panapa chingovaburisa nanesi vachinoisa malicense avodzoka then panenge paina content then family therapist kuyananisa mafamilies because pane damage yakawanda inoitika panodiwa zvakawanda ndaiti ndikasiya foni unosvika yaenda laptop unongosvika yaenda mumba nekuda kwemwana asi vangu mwana angotenda mwari akapora akatana nazvo mwana akandiwanira nyasha saka takazoona kuti pandaibvotira kuno muratidzo hapana kwandaimboona kwanga kuri less than 1.5 and vasvika ikoko havadi kuti matems acho vanenge vachida kuzotanga vabvisa kana 1000 yacho kana 800 yacho inonetsa kuti uiwane saka ini takazotanga nechinhu chakadai isusu tinotora futi mastrict key 1 or 2 at a time tiita tichiva tiktoks vanoda kuenda kuchikoro tichivabatsira kuti vaende kuchikoro saka ndourongwa huri pano saka nii ndiri kuona kuti tatiushikunira kudiwa ka chinhu chinonzi like drop in center drop in center inenge iri momolocation imomo so that munhu anenge atanga kutora madrugs akaenda ipapo anombaaudzwa madenda acho totira kumubatsira asati akupenga ndokuriokuonaua kunokanevakutopenga saka tinomidza chimwe chinhu chiri pakati apa
vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei
vanofona pa 0772-888-479
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba mukuziya nezvenyaya iyi tabata mambo Clemens Nembire vekumount Darwin kumashonaland central
Maone wangu ndiye kuti hatingashamure hapa zvedu paizvino inyaya tiri kungoverenga inyaya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tikagara pasi sekanzuru tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadziriso sei zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ekuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumapa vanhu neve zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika communal land act inoratidza kuti mambo vane chokuitawo necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana nerural district council act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaitibvupa nezvino vajonga vandemiri asi inyaya tiva kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisvitsawo kuhurumende kuti amuone sei ndeyekudai ngatifarai nekuti iri kutiita zvowezvowe munyika
asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri
ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira national chief council ndo manzwira andinaita kusaziva kuti chokwadi ndechipa asi nomunzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndomusaka ndati vajonga vandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya nemuparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuhutungamiriri yasvika saka yaakudadare mukomberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toiongorora nepunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chiga chaicho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudii rehurumende indongotaurawo ndiri kudii rapangu asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chake chaitika ichozvo ndomboverengawo kune mamwe matunhu kuti ndokwazviri kuitika kwangu aabodo kuerea kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatiregei kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestatelan district council ekinoadministra communal land tichibatanawo nesumadzimambo tinoadministra communal land zvakare zvichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisakwanisawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kandemiri makatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo munhuvanzi iyei gura raanhengi ndakakutaurira iye zvinoizvi inini ndine gura raasekuru vangu kana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nokuti ivo haritengeswe vajonga kandemiri kana mumapurazi hakana akatenda chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa ndinotenda zvikuru changamire nembire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
mazwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero yehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kugadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiartem sejeyevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepa nhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati vafa Alpha wa James Rubin wanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mtande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende ya America amaverengerwa natanono kawande we Studio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri toasa kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka, nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvaobhati kumberi uku kunoratidza kuti kune basa, nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaiyo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudano yanonzwa achitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.